manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tunosangana zvakare maniru anasi, uri musi weSvondo, Gunyana 5, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, Hezvinezvi remuchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo asi varairidzi vachiti
Tinoimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia nderekuita kuti nyika ifambe nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuzvikoro nekuti varayiridzi vanenge vasiko varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo
nekune rimwe rutivi hurumende inotiwo
takagadzirira zvikuru tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu rokaramba richienderera mberi isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro
ko panyaya yekuti zvikoro zviri kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa panyaya yekuwedzera mari dzechikoro vanotungamira budiriro muzvikoro kana kuti school development association vanoti
zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende asi tinokurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhizi anodiwa kuitira kuti zvinozoita kuti chikoro chifambe zvigadzirwe
kambani yezupco yoshorwa zvikuru nekukundikana kuita basa
saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ndouye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mapasi
iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nacho kubvira zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina zvine mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 4466 vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,425 vanhu mazana mana nemakumi mashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemashanu zvine makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 115,089 vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 2,698,600 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 1,700,993 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo gore rino uye vamwe vavo vatotanga kuenda kuzvikoro izvi nhasi vana vari kunyora bvunzo vakavhura zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu kunyange hazvo vamwe vabereki vakawanda nevamwe varayiridzi vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu mune zvimwe zvikoro zvikuru panyaya yekudzivirira denda reCovid-19 uye kuwedzerwa kwemari dzechikoro mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kufara nezvaitika kusvika pari zvino ngatinzwei hurukuro yataita navo
isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa manyuku nyuku ekufara kuti takavhura zvakanaka zvikoro kwevaya vari kunyora mazamanishoni gore rino ende zviri kutifadza chaizvo kuti zvikoro zvedu zvizhinji zvacho zviri kutevedzera mastandard guidelines for the coordination, management and prevention of COVID-19. Iri kuitika muzvikoro zvese zvekudzidza zvinga zveprimary nesecondary education, matertiary colleges uye nekumwe kuma health institutions kana kuma ministry of health kunotrainwa vamwe vanenge vachida kudzidza.
Muri kuona sei basa riri kubatwa nevadzidzisi pazvirongwa zvenyizvi?
Tiri kufara chaizvo kuti varairi dzivedu nema headmaster edu vakanyatsovhura zvikoro vachiziva kuti vanofanira kuriritira nekuita kuti vana vese nematicha ose vasawana denda re-COVID-19.
Zvimwe zvikoro zvanga zvichiti hasi kunyatsofara negadziriro yakaitwa. Pane kwamanzwawo here kuti kwatanga kuita dambudziko rechirwere che-COVID-19 ichi?
Pari zvino hatisati tanyanya kuwana mahunga-hunga ekuti kune kwachaputika here, asi nyawo ichikaputika tine mastandard operating procedures atambotaura aya ekuti tinokwanisa kugadzirisa kuti hakuna kana mwana anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro, kana ticha chaiye anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro. Saka takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu riri kuramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vabvani manokore varamba mashoko ekuti zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari pasina kutenderana nevabereki. Vati zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari nekuti zvinodawo kubhadhara vashandi uye zvimwe zvikoro izvi zvine zvikwereti zvakakura kuvashandi ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndinofara kuve nemi pastudio 7 ndoti maswera seZimbabwe. Hongu vabereki vari kuchema chema zvakanyanyisa nenhau dzeschool fees maringe nekuti nguva yavakanga vakapuhwa nehurumende tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro yanga iri nguva diki.
Mungatsanangura kuti zvinonyatsofamba sei kuti pazosvika pakutenderanwa panyaya dzekuwedzerwa kwemaridzi?
Asika zvinowanzoitika kazhinji zvekuti kana mafizo aapruvhwa vabereki vanofanira kugara pasi neSDC yavo. SDC neschool management vanopresenta budget ravo kuvabereki rezvavari kutarisira kuita temu iyoyo. Kana vachinge vapresenta budget iroro, vabereki vanoritaura nezvaro vanodibeta pameeting yavo yeschool parents assembly kusvika vawirirana mari dzavanokwanisa kubhadhara iyo vabereki. Kana vawirirana voita maminutes vopresenta budget racho kuofisi ya provincial education director kunove ndo kunobva approval yemari dzavanenge vawirirana. Hazvibvumirwi kuti komiti iri yega nahedhi vagare pasi vatare mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nevabereki vari vega kuti hadziitwe dzisina approval.
Asi tiri kuzwa vamwe vari kuchema chema vabereki kuti havana kunge vasumwa.
Kana kuine dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa dziri kuti vabereki vari kubhadhara mafizi asina kunge akatenderwa nevakuru vedzidzo, titaurirei kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende ochiimplimendwa saizvozvo. Asi tirikukurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhis anodiwa kuitira kuti zvinoita chikoro chifambe zvigadzirwe.
Muunga pamuenzaniso,
tine mari dzemasalari yemaancillary staff yedu vashandi vaya vanotibatsira muzvikoro. Pane mari dzemagetsi, panoda kuitwa mvura, panoda kutengwa zvinhu zvakawanda wanda mapps ekuti vana vawane kuchikoro kwakaita sei. Kwakanaka, tinenge tichikurudzira kuti vabereki vabhadhare mari. Avo vane zvichemo vari kukundikana kubhadhara mari tinhingi wiki rekuvhura havaende vanogara pasi nemahedzi voita payment plan voona kuti vanogadzisa sei mafizi avo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vabvani manokore vari parunare muHarare. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya dzemari dziri kutambiriswa varairidzi uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nebepa naure Sunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, vanti vashandi vehurumende vachapuwa mari dzemabonus gore rino uye nhaurirano dziri kutanga munguva pfupi inotevera panyaya yemari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasaraure.
Bazi redzidzo harisi kutaura richimirira nyaya yezviri kumuzvikoro zveeducation panguva ino. Vari kutaura vachida kufadza vanhu vese vavakapa mari dzavakanyudza vakatadza kuita zvinhu zvaita kuti zvikoro zvidzidzwe zvakanaka. Vari kutaura vasingataure nevana vezimbabwe vanoda dzidzo. Zviri kuzivikanwa kunzi varairidzi havasi kuenda kumabasa. Zviri kuzivikanwa kuti vana vazhinji vato vakatotadza kuya kuchikoro vari muexam classes. Zviri kuzivikanwa kuti maparents haana school fees. Saka vatauriro vari kuita bazi redzidzo havasi kutaura vachida kutaura nesu mazimbabwezi tinoziva kuti mumazvikoro mune manyama amene nerongo, asi vari kutaura vachizivisa madhona akavapa mari dzimwe dzavakatadza kushandisa zvakanaka kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuzvikoro nekuti varairidzi vanenge vasiko varairidzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Ko panyaya dzemari dziri kunzi vana vechikoro vabhadhare idzi dziri kunzi nevakawanda havasi kukwanisa kudzibhadhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chapa kuti vasakwanise kuenda kumabasa, muri kuona sei dambudziko iri?
Dambudziko raitika muZimbabwe nderekuti nyaya yekubhadharwa kwemafizi yasiyiwa yaakuvabereki, nyaya yekuita zvikwanisiro muzvikoro zvese yasiyirwa mumaoko evabereki. Asi bumbiro redu remutemo richisunga hurumende kuti ingadai iri iyo inotakura mutoro uyu. Zvino tiri kutarisana nevabereki vari kubva mulockdown, vabereki vakaruza maincomes, vabereki vakaretrenchwa. Totarisira kuti vachaita maminimini yekuti vaise mari dzinokwana kuti zvikoro zvishande.
Asi vanoona nezvebudiriro muzvikoro umo vari kutika pakaitwa nhaurirano havana kungowenzera nje.
Hongu pangawanikwe explanation ingataurwa neSDC kuti takwidza takonsulta zvikoro, hongu mafizi anokwira asi anobhadhara ndo pasina. Tichitarisa kuti hurumende ine surplus ye 9 billion ine mari yaikapiwa kwaAMF, ine mari yaikapiwa neUNESCO, ndo mari dzatingadaiti kuti dziiswe muzvikoro tomboisa waiver yemafizi kuvabereki vanotambura.
Tanzwa ka vamutuli Ncube vachiti vashandi vehurumende vachapuwa mari dzebonus uye nhaurirano dzichatanga munguva pfupi inotevera panyaya dzemari dzavanotambiriswa.
Mari yemasivhu sevhanzi haichadi misangano yakawanda. Vamutuli Ncube vanoziva kuti maticha nevamasivhu sevhanzi vanongoda kuti mari dzavo dzidzorerwe zvadzadziri before October 2018. Vamutuli Ncube vavatombovimbisa kuti nyaya iyi yemasalari edu anenge adzorerwa pakare by July 2021. Nanhasi hapana chati chaitwa, takaudzwa tichange tane roadmap by January. Nyaya yemisangano iyi inyaya yekuda kuti nyengedza vachitoona kunge tiri kwere dzinokurumidza kubatwa kumeso. Hapana misangano inodiwa, vamutuli vanoziva zvinodiwa.
Kopa bonus?
Nyaya yebonus kana tikanzi tawedzerwa kuti tapiwa 100% yepasina inongoramba pari pasina. Patinozopiwa bonus yedu tinotarisira kuti inge iri bonus yesalari yedu ya 2018, ndo bonus yatingazocelebrate.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushayikwa kwemabhazi eZupco uko vemushikashika nevanhu vanenge vakwira motokari idzi dzinonzi dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo vari kusungwa nemapurisa. Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vave kupedza nguva yakareba vakaungana pazviteshi zvemabhazi uye vari kutyira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hurumende yainge sasade vemakombi nevamwe kuti vatakure vanhu sezvo vainge vachikonzera nyonga nyonga mumigwagwa. Vakati vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kushanda nekambani yeZupco. Asi vakuru vakawanda muhurumende vave kutenda kuti Zupco iri kutatarika. vachitaura nebepa naure Sunday Mail, gurukota rinoona nezvematunhu nekutakurwa kwevanhu vaJulai Moyo vati Zupco ichawedzera mamwe mabhazi gumi nemashanu muHarare uye mamwe gumi nerimwe muBulawayo sezvo iri kutarisira kuti mamwe mabhazi makumi mashanu anenge asvika munyika svondo rinouya. Asi vakawanda vanoti aka akasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya asi pasina chinozoitika. Muna Chikunguru vakafano bata chigaro chemukuru wekambani yeZupco vaEvaristo Madangwa vakati kambani iyi yainge ichitarisira mamwe mabhazi avasina kuzivisa uwandu hwavo asi hana kuuya kubva kuChina panguva yavainge vavimbisa. Kambani inotiwo ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 262 asi ichida mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti inyatsoshande zvakanaka. Nezuro mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakatenderawo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Tabata vaNgarivume kuti tinzwe zvizere.
Takaona zvinorwadza mwoyo zvakanyanya. Sokutanga takaona madzimai nevasikana nevana zvikuru sei madzimai ndo vari kunyanya kubatikana nazvo vari kugara vachiita maawa matatu vakamirire mabhazi eZupco. Vakamire pazuva hapana mashedhi, vamwe vanogare pasi ende uye vanhu vanonga vakatsikirirana zvokuti hapana kana itingati social distance yekuti vangadzivirirwe kuchirwere chekorona. Saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yenikati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ende uye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mabhazi.
Vamakataura navo vakati kudii uye dambudziko iringagadziriswa sei vaNgarivume?
Vana veZimbabwe vari kuratidza kuti chekutanga hurumende haifani kumise mama private operators etransport vanokwanisa kutakure vanhu. Kana ivo vachipe priority kuZupco, iyo Zupco yacho isi kukwanisa kuzviita. Saka vanhu vari kuti kosei vachirambidze makombi nevanhu kutakure vanhu, vari kurambidzirei kana vasina capacity. Chechipiri vanhu vari kuti dai tikaita zvinoizwa kune dzimwe nyika kuti kana mota iri roadworthy ichikwanisa kufamba mugwagwa ngaita kureva hamwe nokuti ndokutiretsa damudziko racho retransport. Chetatu chimwe changachitaura vanhu ndechekuti alright kana vati Zupco ngarisare riro regariro kushanda vanga vachitika maZupco acho owanda okwanisa kutakure vanhu panguva dzakanaka.
Vaiti zviri kuvatorera nguva yakareba zvakadii kuti vasvike kwavanenge vachida kuenda? Kungava kumba kana kumabasa.
Vamwe vaiti tiri kubudgete 6 hours the transport kubve kumba kana kudzoka. Chimwe chiri kurwadza vaZulu ndechekuti iko zvine zvima public private transporters acho makombi nevamwe vanhu vanotakure vanhu vakukwidze transport. Musi Saturday patakasure mutown tichitenderera ma private operators ari kutira vanhu $1.50 to $2 because now vashoma vari kutakura vacho vamwe vari kudzingirwa asi vashoma vacho vari kutakura vakudhurisa. Saka vanhu vapinde parumana nzombe rwakanyanya rusati rwamboonekwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto yeAmerica General Mark Milley vakaudza vatori venhau nezuro kuti muAfghanistan munogona kutanga hondo pakati pezvikwata zvakasiyana siyana zvinozogona kupa kuti zvive nyore kuti zvikwata zvinopfurikidza mwero zvishande zviri munyika iyi. Vati havasi kuona chikwata chakatora masimba cheTaliban chichikwanisa kubatanidza nyika yose zvichapa mukana kuzvikwata zvakaita seISIS-K neAl-Qaeda kuti zvitangewo kuzvisimba raza zviri munyika iyi. America nenyika dzainodyidzana nayo dzakabuda muAfghanistan mukupera kwemwedzi wapera kwapera makore maviri dziri munyika iyi. Asi America inoti yakagadzirira kutora matano nemuchadenga kune vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sundo rega rega, inindini Maikove. Nasi mchirongwa, tinawa PGS Ndamburo. Mtunga miri we sangano re Zimbabwe Congress for Students Union, kana kuti zikosu. Sangano rinomira kodzero dzeva dzidzi, muzvikoro zvepamusoro soro. Tirikuzaya nyaya yeva dzidzi, vari kurambidzwa kunyora bvunzo dzavo, kana kurambidzwa kuuya kuchikoro. Nepamusana pekuti havasati vabaiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Va Ndamburo, ndino mkamchira mchirongwa. Tipewo maundire nezvenyaya tinayo nhasi mchirongwa.
Isu savadzidzi chakakosha upenyu. Tinotora nyaya iyi iri nyayawo ichiri chidanho chekuti vanhu vange vachibayiwa kuti vange vachidzivirirwa kuchirwere chakaipa ichi. Sokuti chinotapukira kunyangwe anenge abayiwa neasina wacho. Saka chini chirwere hachisarudzi kuti uyu wabayiwa uyu hauna. Saka chakanaka kuzvidzivirira. Muchirungu ndeye vanoti prevention is better than cure. Uyu anenge atiwo haasi kuda kubayiwa, tinoti ngaachiregera kuti akabayiwa wacho azenge achitapukirwa nechirwere chacho achine utachiona wechirwere chedziwa mupengo ichi. Saka toti kunavo vakabayiwa, aiwa ngavasanganezwawo nekudzidza kwechikoro chienderere mberi. Asi avo vasina uzvi kubayiwa, ndova tiri kuti aiwa wakahambadzadiwa, chiendai munobayiwawo kuti mugone kuraramawo zvakanaka, tigone kudzidza zvakanaka kuti zvatiri kudzidza izvi tigogona kuzvishandisa tiri vapenyu kuti vabereki veduwo vazofara.
Vanhamburo, kune vamwe vasingabvumire nemaundiro aya ekuti vanofanirwa kubayiwa nhomba kuitira kuti vave nemukana wekunyora bvunzo dzavo kana kuenda kuchikoro. Vanoti matanho akadai anenge ari kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nekuti pari zvino chirongwa chekubayiwa nhomba chiri voluntary. Saka kurudziro iyi yekuti vanhu vanobayiwa nhomba kuitira kuti vawane mukana wekuenda kuchikoro kana kubasa, munoiona sei?
Papfungwa yavo vari kuti kana usati wabayiwa nhomba, usauya kuchikoro, usazodai, usazouya kuzosangana nevanhu nekuti unenge uchikanganisa upenyu hwavakawanda. Ipfungwa dzakanaka ende ichokwadi. Unogona kupararira chirwere nokuti munzvimbo dzatinofundira umu inzvimbo dzekuti tinenge takawanda tiri panzvimbo imwe chete. Saka mumwe chete akauya asina kubayiwa, akauya aine chiutachiona, asina kudzivirira utachiona kana kubayiwa nhomba idzwa mupengo, unopedzisira wapa vanhu vose vakawanda chirwere ichi, zvinova zvinozokanganisa vanhu. Tinova nekurasikirwa kuupenyu kwakawanda. Saka tinoti aiwo vanhu ngavakurudzirwe kunge vachibayiwa, uye vasati vabayiwa ngavabayiwe kuti vanhu tichengete upenyu hwedu kuti ramangwana tizorarama zvakanaka.
Tichipeta hurukure yedu, ndiri kuda kubatsa zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vadzidzi panguva iyo denda recovid-19 riri kuenderera mberi richitekeshera munyika. Tiudzeiwo zvizere nezviri kuitwa nehurumende.
Zvakawanda zvinoitwa nehurumende mukuzama kubatsira vana vari kuzvikoro panguva ino. Tinoona mukuru wegurukota guru resocial welfare vamavhima vane vakabudisawo zvikafu zvavakapa zvakaenda kunzvimbo dzakatsaukana dzenyika kubatsira vana vanoshayawo. Zvinhu zvatinotendawo kuti aiwa tinoda kutenda kuti hurumende irambe ichibatsira vana vanobva kunzvimbo dzakadai, uye vana vari muzvikoro umu vanenge vasinawo zvikwanisiro kuti vange vachibatsirika kana vari kunzvimbo dzekufundira. Chikurudzirawo namzvina bhizimisi, vana vari kuzvikoro uku vanhu vanotambirawo uye vanodawo rubatsiro, vanoda kuti vange vachirangarirwa panguva yekubatsirana kudai. Vana vakarasikirwa nevabereki vakawanda zvikuru, havachakwanisa kunge vachiona kana dziri mari dzekuenda kuchikoro. Vari kuwana mari dzekuchikoro but vari kuzoshayawo mari dzekuwana chokudya vari muzvikoro. Saka tinokurudzirawo futi kuti vana muzvina bhizimusi vange vachipindirawo vachibatsira mhuri dzakatsaukana dziri munzvimbo dzakasiyana dzechikoro, dzinzvimbo dzokufundira, kuti vange vachibatsirika. Zvetinoda kutenda vaminista vamurwira vedu vakaparura chirongwa chemaloan scheme ari kubatsira kuti aiwa dai maloan aya aramba achienderera mberi. Kuna avo vasati vatanga kuwana mari idzi, aiwa mari dziriko, vanoenda kumabhanga ECBZ kuti vange vachinowana mari iyi nekuti yakaiswa nehurumende. Tinoda kutenda mukuru wenyika nemakurukota avo nokurangarira vana vedu chiti aiwa nyaya iyi ngaichifambira mberi. Kunyange veministry of health tinoda kuvatenda sekuti taona muzvikoro zvakati tsaukanei zvenyika vana vari kubayiwa, vakaisa macenders emavaccination centers kuti vana vange vachikwanisa kunge vachiwana. Chiti aiwa nemashoko avatinokutenda.
Aiwa takunzwa zvakanaka Vanhamburo. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLivetalk The Connection nemusochipiri, apo tichange chienderera mberi tarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tachikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kuna mufundisi David Simango.
Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isi tichiziva kuti mweya mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamisheni chechi vanotaura kuti hatiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even ku Old Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanaka ibaba Wande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti mweya mutsvene haaprofiti, mweya mutsvene haaparidzi, mweya mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti mweya mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa namweya mutsvene. Zvinonga titaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri. Kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichiona kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge she Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 verse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 pa verse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho. Nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23 tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21 Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno. Nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanono kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanono kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwadha cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Doksi ya imina Gibbs Dube, mchinzwa na uze, isindebele.
Soku izika disenda baku VOA indebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempilakahle bathi omunye umkhakha we COVID-19 uqhamuke kule South Africa awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akumele angasuyekele umemetheka.
Abashayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayade abanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala ekhudwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Nasibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Labantu abayitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi wafika phose ikhulu 94. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezine lengxenye 4466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-220 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kule South Africa namanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDr. Raina Simbi ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo obemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofika ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akumele angabe umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho konokube senza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana singabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhuluna ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUPCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo uzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezupho buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abani ngesikhathi. And sinanzela bana kule curfew futhi, I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sokuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele engingacabangelani. Uyabona khathi esinxa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi siko kuthiwa Zimbabwe Open. Manje ngiyazo kuthiwa Zimbabwe Open for Business kuZupco kuphela. So yekuduke lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abakuthwele ibhuru laba, akuyafiwa. Futhi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock sonele ukhipha imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini, bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ibhulu, uzuke yena lo abaya-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engela mabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi iqonda edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Jesu uluhlelo lwezemaphandleni.
Uthina Zinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange district. Yona iwange iseMatepele North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ndamathendele angamakhulu namashumi amathathu.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye nesanflawa. Amathenge lawa afafitha ngokunye ukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathenge lawa aqala esidini sawo sokulungiselwa lesithi lapha kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaninginingi ayalunywa. So isigwi kuyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njiwani kuna sefensi iyisensi le sosilomnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga wona futhi linjalo. Kathandi msindo afuna ebe yiwo wodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. Wona kathandi msindo. Amathende lawa abekela amaqanda izigu zamakanda nanzi la izigu zamakanda izisenzela izigusani izomelezi zinayenza khona yafabekelela khona yafabekela khona izizomelezi kanengi ningi amathendela abekela ndawonye nxa ungathinde ngami ngizala ukuthi ngingangishiya ngithi inamba efika ithumi nantani kumbe amathumi amabili 20 yo namba zawuthiya so ngifuya ngafuya ngenibuze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke ngizala ukushiya amahlanu abe yo amathumi njengezika zezi ithumi elilodwa nantani ithumi so onke la yifitini abebekela khonapha endaweni zomuzi lapabekela khonapha then ukuthi kunjalo na aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu laphelima khona izulu so nabekela lapho iqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi namathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili then laba abanye babonanga abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo nathi athi i-first batch yami then umthetho kubamba uFebruwari sasenza amathendelo afika 100 then futhi kubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezibathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu basebuya sebezothenga yarona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTHS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesidliwa kumankoyi phongaphosa nje amafitshane khonapho
amathendeni lawa inyama yangikhona imnandi nga ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kajanuwari nase siyabamba ujuni abe sekwanisa 6 months kumbe ujulayi 7 months yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thino Senkomo ohlala ewange esabelweni seMatholweni North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kweleGini. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombowuya osevale ngqi imingcele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyi-15, 15 months, kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. So we see Kati says a masivo.
Sengana masivo,
masivo man.
Nila baba mko,
babe
lobo
la
usen.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijiyeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemsahlandlela umzilikazi kamashobhana yindalo yakhe la ubulelani ngamnezi nqezi kafana ufana kampanga umpanga kanje kunjube kalodalo
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu umzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi umnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu kithi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi. Isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayiNkosi kukhumbule iminyaka ngeminyaka esihlakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe sizohlala siyikhumbule iNkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kuyini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kamajobana?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngitho ukuthi cishe zingu-13. Ngingaphithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi umzilikazi ifika kulelalelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhlanje yonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu umzilikazi, abangafike okwayo bacindezela bafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa umzilikazi wathi lina boNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyawathi eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhengela Khumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe emsakazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi lokuhlale phansi kukhuluma ubukhosi akuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho ke kukhona ukuthi kuphakamisa isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kusasetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hayi ke simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihloze nkosi ezithandekileyo, sibonge uNkulunkulu ndawonye kusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1, 2 no 3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki namahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphini, likhuluma indaba njengoba injalo futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigriki bekhonona ngalokho okwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla okukhulu lapha ayisikho ukuthi yilamajuda ayekhuluma isigriki lala ayekhuluma isihebheru kodwa ikuthi abafelokazi balamajuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla lapho esibale kubona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa kakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala lokuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencintshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi laba singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokhu okwakumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhuleke baba thixo engcwele sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlelela sukela manje uzobona phakade amen
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Ngali chana njani mthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sixoxa lomntaka mamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi okwesihloko esithi Find Me usebenze lomhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen Omega Mrs. K featuring Rosen Find Me Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngale ngoma
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu ingoma leyo ethi Find Me ingoma ekujonra ye dance music ingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye
uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe
Ngananzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka 2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Zilukandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizi K umdaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma ekamsizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho.
Banzala futhi umlilo kaStop. I've always been hot and out of control. I promise these things got my mind sweet. But then it's got my name about party. But you better mean I got his ends about. You think he's in, I don't need ends and
ingoma ekamsizi K uthi ngokwakithi lokhu. Bafo tshela uZulu okuningi ngale ngoma.
Ibi official single kamsizi K yesibili ngomnyaka ka 2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthazayo. Noba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona, ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi kugqiba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs. K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs. K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo uMrs. K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi ntaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiyeke lilalela ingoma ekamsizi K uthi ngokwakithi lokhu. Zodibana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk as the Connection. Oliver Lesayo ikama ngumai gobe. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano Wezim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal.
So nichove njani akusethe?
Siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose siphromote into zenyarazo. Izo lade kungeke gospel lapha kade kuphefoma khona ubaba uManyeruke, so la isimbukelile. And then namhlanje ngidindindi.
Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yes, siyabona ule mculo ombuyo ngathi ule ngoma entsha. Akusitshele ngayo sathu.
Ingoma yami ithi Touch Me Not, sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni, kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa to record a song ingoma le video 3 months back, and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli, kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu, because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sebili ukuthi bayilande bayithathe.
Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona kuTuneCo, and i-video ningayibukela nje ku-YouTube.
Yes, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utyphani uyabhala ethini?
USandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release yakhiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane.
Mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not. Bebe mbona njalo njalo nsuku zonke. Bona bebe mbona njalo njalo. When I love you, better love than jalo, I'm a long one. Thank you very much, Nyawo.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo ebesuka la eDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uZanda Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kule Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.